kunyange hazvo vasina kuuya vana vavastems vataura parufu varumbidza zvikuru ushamwari hwanga huripo pakati pavamugabe nababa vavo vana ava vatendawo zvikuru nekubatsirwa kwababa vavo navamugabe pamwe nehurumende yavo mumwe mwana wavastems vakinon ronald stems vaudza studio 7 kuti vamugabe vakavanyorera tsamba yenyaradzo uye vakataura navo parunhare vachiratidza kusuwa kukuru nerufu rwavastems
as you know he passed on a letter of condolences
sezvamunoziva vakatinyorera tsamba yenyaradzo ndakataura nemhuri yavamugabe nezuro manheru vakataura mashoko mamwe hapana zvimwe zvandingagona kutaura asi vakataura kuti vane chido chekutishanyira kana tapedza chiitiko chanhasi
mhuri yavastems yatendawo zvikuru kupiwa kweruremekedzo kuna baba vavo kuti vave gamba renyika asi vakati tsika nezvido zvababa vavo ndo zvaita kuti vatore nzira yekupisa mushakabvu izvi zvatsigirwa negurukota rezveutano dr david parenyatwa vati mhuri yekwastems yasarudza kupisa mutumbi wemufi asi vaparirenyatwa vati kuhiroseka kuchangoiswa mucherechedzo weguva ravastems
tsika yavo vanokrimeta vanovapisa votora maashes acho vopiwa kufamily family ndo inoziva zvekuita asi pahiroseka panoiswa aflake ukaona fanika waedison stole havasipo asi pane plake ine guva rinenge riri hafu haris full guva ndozvo vachaita kuna stems plake
vaparirenyatwa vatiwo hurumende yezimbabwe yarasikirwa zvikuru nekushayika kwevaimbova gurukota rezveutano vastems vaparirenyatwa vati vastems vanga vari chiremba wevanhu vese vachibatsira ruzhinji pamwe nekudzidzisa vamwe vana chiremba
stems aivari munhu ane mwoyo wakanaka aivari chiremba wevanhu vese ende wazviona iwe kuti aida kubatsira kwakawanda saka tinomutenda zvikuru akatifundisawo zvakawanda ndandakaita deputy wake kwamakore akati wandei saka ndakafunda zvakati wandei ipapo saka ndinomutenda zvikuru ndinodaira kuti vazhinjiwo vachafunda kune zvaakaita
gurukota rinomirira dunhu reHarare amai Miriam Chikukwa vatsigirawo mashoko aya vakati dr stems vakabatsira mukuvakwa kwezvipatara munyika pamwe nekurwisa denda reHIV and AIDS
dr stems ndo vakaini ndakatanga kuvaziva nguva zhinji vari munhu anga uchiona vachivari minista wehealth vachivaka mahospitari mazhinji akavakwa after independence vakanga vari mumwe vanhu vakaita ende ivo ndivo vaive leader ndichikureka nguva yavaive ivo minista vaparanyata vatitoti deputy kuratidza kuti vaive munhu anomenta futi nokuti zvakuti vaparanyata ndinoti vakatofunda kwavari uyezve vakanga vachirapa vanhu nemwoyo wavo wese vaida munhu wese kunyanya vana vadiki nevanhu vane HIV vanhu vane macronico ndingati zvirwere zvinonetsa kurapa zvisingarapiki vaivada nemwoyo wavo wese kuvaisa padyo pacho saka ini kwandiri ndinoona ari munhu wokuti vazorora zvavo asi mabasa avo acharamba achionekwa
vastems avo vakashaya vaine makore makumi masere nerimwe vasiya mukadzi nevana vanomwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.